Mhlanga uyo akasungwa nemapurisa nemuvhuro svondorino achipomerwa mhosva yekutyora chikamu 136 chemutemo wecriminal law codification and reform anzi nemutongi wedare ramajor street vafarai gwitima adzoke zvekare mudare muswa 14 kurume unove mwedzi unouya kuti atange kutongwa ari kupomerwa mhosva yekupa murwi werusununguko vari nhengo yecentral committee yezanup f vablessed geza mukana wekutaura pamusoro pekuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vasiye chigaro chekutungamira nyika vachiti vakundikana pakurambira mhlanga kuti atongwe achibva kumba muchuchisi wehurumende ati zvichida kana akabuda muchitokisi anogona kuzokanganisa vafakazi vanotarisirwa kuzomuroverera panyaya iyi vanosanganisira vamwe vaanoshanda navo asi gweta ramhlanga vachris mike vati muchinguva chisipi vari kumhanya kudare repamusoro rehigh court kunopikisa zvaturwa nedare ramajor street izvi
nhasi chaiye tichaenda kuna munyori wedare remagistrates court kuti atipewo gwaro rakanyorwa zvakaitika apo chikumbiro chaiitwa gwaro iroro rinofanira kuti ribatanidzwe nechikumbiro chichaenda kudare guru rehigh court
vachitaura nevatori venhau mushure mekumira kwamhlanga pamberi pedare nhasi munyori mukuru wesangano rinomirira vatori venhau rezimbabwe union of journalists perfect hlongwane ati kunyimwa mukana kwamhlanga wekutongwa achibva kumba kureva kuti vatori venhau vese munyika vave panguva yakaoma pavanenge vachiita basa ravo
vatori venhau vanofanira kubvumirwa kuti vashande pasina kumbunyikidzwa ticharamba tichiedza kuti tiwane hurukuro nekukurukurirana nevari muutongi kuti tinge tichiona kuti ndezvipi zvingaitika kuti vatori venhau vashande vasingambunyikidzwi
muridzi wekambani yealpha media holdings iyo inodhinda mapepanhau anosanganisira newsday the standard nezimbabwe independent pamwe neterevhizheni yepadandemutande yehstv inova inoshandirwa namhlanga vatrevha ncube vapomera mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mhosva yekushandisa matare zvisizvo zvavanoti zvazoita kuti mhlanga anyimwe mukana wekubvisa mari yechibatiso
unfortunately president mnangagwa owns the courts
zvaitika kuna Blessed zvinosuwisa chose. Blessed haana mhosva nekuti haasiri iye HSTV uye haasiri iye akataura mashoko ari kunzi anogona kukonzeresa kusagadzikana. Zvabuditsa pachena kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa vakabata matare edzimhosva nekubatawo kumauto sekureva kwavo.
Studio 7 yataurawo nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwamashoko vanik mangwana avo vati havana nguva yekuswera vachipindura mashoko asina maturo ataurwa navancube aya.
Mhinduro yangu ndeyekuti munhu wese ari kuumana akaumana tinofanira kupa komendi here? Ndo komendi yangu iyo.
Munyori werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s uye vari murwi wekodzero dzevanhu vaRobson Chere vanoti havana kushamiswa nezvabuda mudare nhasi vachiti zvinozivikanwa kuti hurumende yagara inotsondokodza wese ane muono wakasiyana newayo.
Dai pamboita kuti mutemo ndiwo ushande zvikurusa zvisinei nekuti kuna hanangana vari kupindira munyaya dzekuona nezvematare saka chatinoramba ijudicial capture.
Zvichakadaro mhlanga akwanisawo kutura mashoko ari pamusoro pekugariswa kwake mutirongo kubudikidza netsamba yaanyora iyo yaverengerwa vatori venhau nerimwe remagweta ake vaDouglas Coulthard.
I have learned that justice is a myth. It's only but a tool used by those in power to entrench themselves.
Ndadzidza zvakawanda munguva yandiri muchitirongo. Ndadzidza kuti mhosva kuita basa rako nemazvo. Ndadzidzawo kuti mutemo hauchengetedzi vasina simba. Asi mukushungurudzika uku ndinotendawo vose vamira neni. Handisi kuzozorora kusvika ndakunda hondo yandakatarisana nayo yandinoti ihondo yedu tese.
Kunyimwa kwamhlanga mukana wekubvisa mari yechibatiso kwasiya vatori venhau vakawanda vachitya kuti naivowo vangangosungwa pavanenge vachiitawo basa ravo kana vakawanisa mukana vanhu vanotaura zvinogona kugodora hurumende. Sanezuro, nhasi mapurisa auya zvekare neuwandu hwavo padare uyewo vanga vachida kunzwa nyaya iyi vanga vakawandisa zvekuti vamwe vazotadza kupinda mudare. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.